Dembare yatenga Jimiti Gere na William Manondo kubva kuHarare City ine chinangwa chekutora mukombe wekatsulaga Premier Soccer League uyo yakapetsera kutora muna 2014. Pamusoro pezvo Dynamos yawirirana neFC Platinum kuti irambe ine mutambi Klopas Kapupurika uyo yaive yapiwa nogona kunenge kudada kwegore rimwe chete iro rakapera musi wa 31 zvita. Dynamos yabvumirana zvekare nemutambi Christian Epupa uyo aitarisirwa kubva kuchikwata ichi achinzi ari kuenda kuBidvest Wits yekuSouth Africa asi ave kuramba ari kuDimbare kwerimwe gore. Munyori mukuru weDynamos vawebza marechera vanoti Dimbare haina zvekare kurasikirwa nemutambi kana mumwe chete zvake panguva yezororo vachiti ivo manyepo kuti kapteni wavo Ocean Mushure ari kubva kuchikwata ichi.
Murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daindadaindadaidai.
Vamarechera vanoti gakava ranga riripo pakati peDynamos nevatambi tichaona Chipunza, Obei Mwerahari naPS Makaha avo vanga vachiramba kunyorerana chibvumirano nechikwata ichi kusvikira vatambidzwa mari yavo yemwaka wapera rakagadziriswa. Vamarechera vanoti vakapa murayiridzi wavo Lloyd Mutasa simba rekutsvaga vamwe vatambi vatsva vachiti ivo sevatungamiri varipo chete kupa ruyamuro rwemari kana pane mutambi Mutasa waanenge achida.
Vamwe ti 90% emakontrati emapurazi edu ari right anoexpire gore rinouya. Mungangonzwawo zveine marunyero kubva ari kutangotaurwa like kuti Mushure asina kontrakti, Peace asina kontrakti, Muzanane vese tine makontrakti na Peace kontrakti yake inoexpire 2019.
Mutungamiri weDimbare uyu anoti hapana chavari kutarisira kubva kuna Mutasa kunze kwekutora mukombe weleague vachiti izvi zvikasaitika vanotora matano makukutu. Dynamos ine nhoroondo yekudzinga dzinga varayiridzi. Dimbare yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yairayiridzwa naKaristo Pasua. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.